Ikandaraza upfumo inika pasiro zvekuona zviri kuitika makareta semuenzaniso pamisika yemari zvachona ichidonha misika yemari zvakanyanyisisa mainvestors nevamwe vakavasevha mari vachirasikirwa neupfumi tationa kudonha kwemaasset values pamafinancial markets kana soro zvakare muyatingati makugadzirwa kwezvinhu kwakanganisika zvakanyanya nekuti masosi aonika hadzikwanisa kunge dzichitenga maraw materials even kutengesa zvigadzirwa kune dzimwe nyika nenyaya yekuda kwematrade restrictions akonzereswa necovid-19.
Zvii zvingaitwe mukudzivirira kuti coronavirus isavhiringe upfumi hwezimbabwe?
Ari tinofanira kudzidza kune zvirikuitwa nedzimwe nyika. Dzimwe nyika dziri kutotanga nyaya yekuderedza atingati interest rates. Makaonawo interest rates muzimbabwe akakwira zvakanyanya, ari kuavhareja ma35%. Saka makaona kuna America vatoderedza interest rates kusvika kualmost zero kuitira kuti makambani akanganisirwa zvakanyanya necovid, nekuti makambani mazhinji ari kuita layoff maworkers. Saka makaridyusa cost yekuti vanga vachikwereta mari, zvinovabatsira kuti vakwanisa kunge vakwanisozowana access kumaworking capital anodikanwa kuita rebuild from this covid-19. Saka zimbabwe tikatirawo zvakare kuti inogona kuderedza ma tax break makambani even maindividuals. Matax emuzimbabwe akanyanyisa kukwirisisa and tatarisana nedambudziko recovid-19. Zambia inofanira kushandisa macroeconomic policy instruments ekuderedza matax kuitira kuti at least vanhu vakwanisa kunge vachisara nesa a bit of disposable incomes. Tiri kuona kuti hurumende yemuzimbabwe haisina capacity yekunge ichipama financial bailout makambani, but zvinenge zvakakosha. Makaona kumadeveloped countries vari kutopa kuamerica it's almost $1 trillion iri kupiwa kunodya kumakambani but even kumaindividuals ari vulnerable.
Munoona here zimbabwe iine chido uyezve zvikwanisiro mukudzivirira upfumi hwenyika kuti usaparare?
I think my degrees of freedom chido inogona chiripo but my degrees of freedom anenge ari limited. Makaona zimbabwe economy yedu highly informalized and even pakanzi paitika out of course the government ari kuma so far pane 2 or 3 here vanzi vabatwa nechirwere ichi, but outbreak yakaita full blown athink zvinogona kukanganisa zvakare zvakanyanyisisa economy yezimbabwe, nekuti hatina capacity yekunge tichikwanisa kudhila ne comprehensively and holistically necovid-19. Hati zvinyanga kukonzeresa nekuti hatina long time hatisatiri kuisa mari muzvinhu zvinogona kutibatsira kana tawirwa nematambudziko akaita sana covid-19. Mari zhinji yanga iri kungoenda kunyaya dzeconsumption, pasina mari yanga ichiendeswa kunyaya dzeinvestments, kunyaya dzemahospitals. Nekuti even pari zvino mahospitals edu even before covid-19 mahospitals edu anga atogwada ona zvachiitika pakati pemamedical doctors anga achiita mamwe mabasa vachiti hakuna mishonga. Saka moisa tosangana nedambudziko recovid-19 zvinotoreva kuti situation yacho isaya kunyaya dzepublic health the worst.
Tiri kuona kuti vanhu vakawanda vemuzimbabwe havana mabasa, vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu. Ko, munhu wozvake anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu angararama sei panguva yakadai?
Kurarama kuno hakwatonetsa. Vanhu vazhinji vanga vakurarama nekutengesa nekutengesa muinformal economy. Saka tini marestrictions aiitwa traveling. Vazhinji vanga vachienda kunana China, kunana Europe. Saka pane marestrictions. Vanhu vanga vachienda kuna South Africa, pane marestrictions ekuti vanhu vasingafambi. Saka zvaakuafekta malivelihoods evanhu vazhinji. Panguva iyo nyika yedu isingapi atingati maincome grants, masocial welfare grant or even masocial protection kuvanhu. Kuzine dzimwe nyika manhu vanenge vaina access atingati mabasic income grant ekuti vanga vachibatsirikana kana vawirwa nematambudziko akaita sana covid-19. Saka nyaya dzepoverty nenyaya dzehanga, nzara neurombo zvichatonyanya kuwedzera nekuda kwecovid-19.